vanhu vakawanda vanoshandira hurumende vanga vakazara muzvitoro zviri mudhorobha reFrancistown muBotswana vachitenga zvinhu. Vataura neStudio 7 vati nyaya nzara iri munyika ndiyo yaita kuti vaite chipatapata kushandisa zororo iri vachinotenga zvinhu zvavanoda. Amai Shailete Muzanenamo, avo vanoshandira pachipatara cheMpilo General Hospital muBulawayo, vaudza Studio 7 kuti vauya kuzohodha zvinhu zvavanotengesa kumusha kuitira kuti vawanewo mari yakati wandei sezvo mari yavanotambira iri shoma zvikuru.
Handingacelebrata ndisina chekudya, manheru ndozodini, hapana zvokuita. Tatwai ndangouya hangu kuti ndizodini, ndizohodha kuti vana vangu vawane zvekudya. Iya, vakatirwira, vakatirwira and they are protecting us. Saka vanhu vakanaka zvekuti, but for the moment hatina chokudya, tiri kutsvagawo zvekudya nevana vangu.
Muzvare Miriam Mutumbene vati havangagoni kugara pasi pasina chavari kuita sezvo mari yavanohora iri shomanini kuti vararamise vana vavo vatanhatu.
Handikwanisiwo kugara kana ndichida mari nekuti ndichida kutsvaga zvekuraramisa mhuri yangu.
Chimwewo chizvarwa cheZimbabwe vaEzekiel Chipanya vati hazvina musoro kupemberera zuva remauto vana vako vachifa nenzara. Vachipwanya, avo vanoshandira muBulawayo, vati pane kuswera vakatarisa masoja achifora munhandare vaona zviri nani kuti vauye kuBotswana kunotsvaga zvingararamise mhuri yavo.
Hationi zvavakarwira isusu. Vakarwira ivo vana Munangagwa ndo vari kuwana zvekuita, kwete isusu isu tiri kutambura nemhuri dzedu. Kumusha uko vamwe vari kuDefence Force vari kutocelebrata, vari kufarawo nemhuri dzavo nekuti ndezvemadhara vari kudya vachiguta. Isusu tiri kutambura nemhuri dzedu tisa chekuraramisa. Saka tauya kuno kuzotsvagawo kuti tiraramise mhuri, kuti tive kunoko, hakusi kuti tofarirawa kunoko, but nhamo ndio inotivenza kunoko.
Mumwe vevanhu vanga vari muBotswana vaPeter Mimbere wati semushandi wehurumende vari kugara vachifunga kuti pamwe remangwana ravo richanaka. Asi vaMimbere vati vanotenga nekutengesa zvinhu kuitira kuti upenyu hwavo ufambe zvakanaka.
Isusu semaSevo Savings tinotora nguva yeholiday kuti tikwanise kuti hode zvinhu tinotengesa kana kune dzimwe nyika. And then zvinotibetserawo futi pakuti mari yatinotambirawo inenge iri shoma, tikwanise kutiraramise mhuri. Plus mari yatinoshandirawo sometimes inogona kupinda maaccount late. So izvozvo zvekutengesawo tichidaida zvinotibetserawo kuti but mari painenge isati yapinda tokwanisa kuti titengere vanawo chikafu nekubhadharawo marendi patinogara.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe zvichitevera kuparara kwaita upfumi hwenyika, izvo zvava kupa kuti vanhu vakawanda vabude munyika vachinotsvaga mafuro manyoro munyika dzakasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown muno muBotswana, ndini Singirai Madondo.